Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa.
Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vatyairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kutarisana nematambudziko vari kuRwanda, vamwe vari kubhodha reTanzania neZambia uko vakaenda nebasa mushure mekunge vakavapa basa vasisavabhadhara. Munyaya dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chinotambidzwa mukombe wacho weCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Indiwe mingwe emisoro ena uzedu za nasi chivakuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, icho changa chichifanirwa kuitwa nhasi kubva masikati kusvika pakati peusiku panhandare yeHartsfield Chisanyama. Vechidiki vanonzi vanga vachifanirwa kungopinda mumimhanzi iyi vachingoshandisa marusiti anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Vanoruzivo nezvenyaya iyi vanoti mapurisa emubulawayo eBulawayo Central District ambenga atombopa ERC mvumo yekuita konzati iyi, asi zvinhu zvazongoshanduka pashure. Vaimbi vechidiki vanosanganisira Enzo Aishao, Holy Ten naAspi ndo vanonzi vanga vachitarisirwa kutandadza vanhu. Taedza kubata vamwe vashandi veElection Resource Center kuti tinzwe zvatora nzvimbo, asi vati titaure nemukuru wesangano iri amai Barbara Bebe avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mapurisa emubulawayo Central District kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClaris Madruku ava nesangano riri kukwezvawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Sangano reElection Resource Center muno muZimbabwe ndiro rimwe remasangano ari kunyanya kushanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzinechekuita nesarudzo, uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota, sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetseka nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections. Saka tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa. Tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yeZimbabwe tisununguke kunge mapurisa vanyatsa kutipa udzamu hwekuti seiko vamisa chirongwa ichi. Tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission, of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa, mapurisa akapa permission iyoyo. Saka tichinzwa kuti programu yazomiswa, tinodanasa kunzwisisa zvinogutsa.
Zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota?
Kurambidza kwaita veERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chii chichange chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira patichange tave nemaelection muZimbabwe tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera, nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO Amendment Bill. Uyo uri kutaurwa nezvawo. Mutemo uyu unenge uchiita zvakawanda wanda zvekuti masangano angari matrust oregister sei kuita PVO. Izvi zvinoita kuti tikakutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwewo masangano.
Iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana?
Sekuona kwangu, kana tichikurudzira vechidiki, vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika kwavari. Vanhu vanoda kufara, vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha. Saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana, inyaya yekuti vechidiki vanonyanyoshandisa yatinoti peer pressure. Kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachifara, ndopa vanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudzire kuti vanorejista kuvhota. Izvi tazviona from experience, tingati kubvira zvaita maelections. Ini panotanga kuitawo maelections nesangano replatform for youth and community development kubvira mugore 2008. Vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana mavatora kuti vanotamba bhora, vanotora kuti pane makonsati, vanosanganisa yatingati edutainment. Apa vari kufara, apa vari kupihwa manzwi.
Vanga vari mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNorton mudare reparamende vaTemba Muliswa nhasi vaitawo musangano wekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yepakare paya Arts Center kwakare kuNorton uye unonzi wapindwa nevanhu vakawanda vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvari Joanna Mamombe, pamwe nemutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira nevana vechikoro vabva kuzvikoro zvakasiyana-siyana. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanoti vave kutambura vari kuRwanda uye nekumugano weTanzania neZambia mushure mekunge vakavapa mabasa vasisada kuvabhadhara mari dzavo dzakasarira. Vachikairi ava vanoti vakaenda kunyika yeRwanda nemichina pamwe nezvekuvakisa vachibva nazvo kuZimbabwe zvichiendeswa mushure mekupiwa basa iri neimwe kambani yekuTanzania yeSimba Logistics ichishanda neimwe kambani yemuZimbabwe inonzi Siva Logistics. Vanoti vakawana basa iri vari makumi mana kana kuti 40 zvichisanganisira dzimwe motokari sere dzekuTanzania. Vachikaira ava vanoti pari zvino vari kunonga svosve nemuromo sezvo mari yavakapiwa yapera uye vamwe nemwedzi yakawanda vabva kumba. Vanoti vari kutakura mishina kubva kuMount Abden kwaiva kwaparamende yeZimbabwe itsva nemachina. Vachikaira ava vanoti havasi kukwanisa kushandisa mazita avo sezvo vari kutyira kuzodzingwa mabasa uye nekunyimwa mari dzavo dzasara pabasa ravakaita. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mutyairi wemagonyeti ari kubhodha reTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda.
Basa iri pane pakavakwa new parliament yeZimbabwe yakavakwa kuMount Abden yakapera parliament ndio akabvaita se aona basa futi kuRwanda aona basa kuRwanda nobvati no wa transport zvichi zvinhu zvataenda vana vakuenda kupi kuRwanda ndio maona zvakaita basa tataona mubepa izvozvo asi vanhu vapamberi vaTanzania.
Kambani yacho inonzi chiisarai?
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manje ka pakati ofa 70% yemari yatakanga tawirirana asi takazodiscover kuti vanhu pamari yayo yakuti 70% pakanga tinyepera nokuti iwo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota ndivo vari kubhadhara 11,000 pamota asi kumachina vakati vari kubhadhara 20,000 pamota saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuti vakawana ma 7,000 6.5.
pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai?
Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvekuti iwo vari kutripling create maboda but maboda vaya ndo matakagarisa kusika contract yedu yapera tisina kwata tichaenda. Contract yedu yakapera tichiri patunuma webva isaikakure nemafambiro atinoita isusu taikwanisa kupafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda and then mu 7 days tinenge tadzoka but takata a month tisina kwata svika.
Pari zvino zvizvi chaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chemo chedu chaizvo chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekuTanzania dei yawirirana nesu takwanisa kwanisa kudzikisa zvinhu izvi muTanzania mucustoms tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana ivo vachida kutiendeze mberi kutanga kuti pabalance yedu tiri panapa and then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana vatipa mari yedu tobva takontinya tinodzikisa zvinhu zvavo totaura tichanomira kumberi nokuti so far variko vakutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke right now vakutambudzika vakaofloda vane 3 weeks mota dzese pacontract dzanga dziri 40 asi pa40 papane mota 8 dzekutanzania saa dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kuna vati vakaofloda vakapiwa mari kuna vati vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dump truck.
Uyo anga ari mutyairi wegonyeta asina kuda kudomwa nezita ari pamuganho wetanzania nezambia pari zvino ari munzira kuenda kukigali kurwanda achitaura namavhelas muhlanganya wewestudio 7. Mavhelas abatawo zvakare mumwe mutyairi wemagonyeti ari kukigali kurwanda uyo ataura pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Kutaura kwandiri kuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kukigali ndakamisa mota load yese yaka about 2 months load iyo takatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taita mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei?
Main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kukigali pamasaka hospital panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuita toilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days zanga zviri nani, but main challenge yakazoitika mari payakazopera tichisina mari yekutenga mvura, yekuenda kutoilet nekugeza. Takazotopesera taa kutogeza manheru pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise macost. Mari yechikafu chairo zvanga zvaakunetsa, so takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupaidza Sara?
Taura kwavari kuita izvezvi vari kuti pane maaudios atinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post tikanoona umwe wacho weSimba achiita ndobhadhara mabalances, ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda is around 40 mabalances ipapo 8 mota ndodzakaubhadhara mabalances adzonga asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo. So taakutaura navo kuti tichibhadharai madelays kumira kwatakaita, so vachiri kutsikatsika vachingoti zvinhu zvakamira sei, but takavadzi retreduced 250 per day asi ivo asati aziva dzavanda kubhadhara rekata vasuda vari kubhadhara.
Uyo anga ari mutyairi wemagonyeti asina zvakare kuda kudomwa nezita ari kukigali kurwanda achitaura namavhelas muhlanganya wewestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuPhnom Penh kuCambodia mukupera kwesvondo rino kumisangano nevatungamiri vemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations apo dunhu iri rakatarisana nematambudziko anotyisa muMyanmar, kutyisidzirwa kuri kuenderera mberi kubva kuNorth Korea nekupesana kuri kuwedzera kuri pakati peBeijing neWashington. Ndege yekambani yeFrontier Airlines yakamhara zvechimbi-chimbi nezuro chishanu usiku mushure mekunge mumwe wevaive mundege iyi awanikwa aine banga. Ndege iyi iyo yaibva kuCincinnati ichienda kutamba kuFlorida muno muAmerica yakachinjiswa rwendo yakaendeswa kunhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavhelas muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi pari zvino ari kugara iye muSouth Africa, ati iye anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Amai Pamela vanoti ivo zvina hazvina kuvamirira zvakanaka muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa uyezve vari kuedza ivo kuchengeta mhuri yavo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Pamela, mungatiudze kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa?
Tete, ndine nyaya yahanzi mwana asingachema anofira mubereko. Inini upenyu hwatondiremera chokwadi. Handina zvangu kumbobvira ndaitawo mwana muupenyu hwangu, asi ndine vana vanavaadopta. Ndokubva ndavachengeta ndobva vakura. Vakura kudaro, kubva vari vadiki kusvika vakure, ndakanga ndichingosenzera ivo. Mari yandaikwanisa kusenza kunoku yaingochengeta ivo nekubhadhara musikana aigara nevana. Ndobva pandakati ai zvinezvi vava vati sasamukei vakura, ndikai ndichitenga stendi. Ndobva ndatenga stendi kuti ndichiivaka, mukuru wacho ndobva aita mwana. Ndakutanga futi kuchengeta mwana uyeuye. Ndobva mwana uya ane 6 months, ndobva aita mumwe futi, ndobva aita futi mumwe. Zvinhu zvaizvo zvabva zvatondiomera wese. Ndabva ndatozotadza kana kutozvichengeta inini chaiyo chaiyo.
Saka pari zvino muri kurarama sei zuva nezuva, uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai akauya iye achibva muZimbabwe achienda kunoshava ari muSouth Africa?
Saka ndakangogomera ndichichengeta mudiki wacho akazoita kuti mumwe wake womwana. Saka mhuri yacho yakabva yakura, yabva yandiremera apo ndiri single mother, ndakasiyiwa nemurume. Zvinhu zvacho zvabva zvatondiomera zvisingaite basa. Ndobva rapera futi muna March. Kubva ndanyatsogara mudhishi. Handina kana pekugara kuno kuSouth Africa kwacho. Ndotogarawo nevamwe vanhu vemunomuwo nemwoyo munyoro, asi zvinhu zvacho zvakangondiomera. Sometimes ndinogona kutorarira gwenya 1 chairo re 1 rand kana kutoishaya 1 rand yekutenga gwenya iyoyo. Nguva zvangu zvinzi ndinongobatsirwawo nevari kundinzwisisawo dambudziko rangu, ndovari kundibatsira. Musha stendi ndinayo, asi ndatadza kuivaka tete. Ndatadza kuvaka kana imba iraundi chaiyo yekuti ndingodzokera kumusha ndinorima. Ende pastendi pangu pane mvura zvokuti ndinogona kana kutozokuita project yegardeni ndikatotanga kuitawo munhu semunhu. But kuti ndidzokere ndonogara pai ndozvanetsa. Handina kana pekunogara. Ndopanetsa ipapo kuti ndonogara pai. Vakana vivo vana vacho vandakadokuta kuti ndizoti vari pai, God knows. Zvatondiomera, zvatondiomera tete. Handimboziva kuti ndoita sei. I failed even my life for. Handisi kuziva kuti ndodii, handisi kuziva kuti ndoita sei.
Dai zvaibvira, shuwiro yenyu ndeyei pari zvino tichiona pamusoro pezvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai?
Kumusha kwacho kuZimbabwe hakuendekeke. Hauna kana mari yacho yekuti udzokere kumusha. Hauna basa. Handimboziva kuti ndoita sei tete. Handiziva kuti upenyu hwangu ndichararama sei. Kana ndakazvitarisa ndikutiona fanika like I'm a dead person because I'm helpless.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vanozivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Vanenge vachida kubatsira Amai Pamela vanoti ivo vari kutsvaga basa rese rese imomo muSouth Africa, sezvo vakarasikirwa nebasa ravo. Vanogona kuvabata paWhatsApp namba dzavari kushandisa nekuvatumira mameseji ipapo panamba dzinoti +27 84 63 2 7 1 7 0. Namba dzavo zvakare +27 84 63 2 7 1 7 0. Vanoti ivo pari zvino vari kutoshandisa narembozha yemumwe munhu. Saka vanoda kuvabatsira ngavawane vachivatumira mameseji ipapo. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Pamela Chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Kunge manga muimesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives upenyu hwedu. Tine hurukuro nasachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. Nhasi tiri kutaura nezvekuwanda kwenyaya dzekupondana kwevanhu zvichikonzerwa nenyaya dzekusavimbika, pamwe nekukwira kwezviitiko zvekubatwa chibharo kwevana vadiki. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti chii chave kuita kuti zviitiko izvi zviwande.
Mbuziku ratinaro nere utongi watinao. Utongi watinao aupe wanu confident yekuti tirima Zimbabwe nzitu iwangu. Concept ya enozi ubuntu hatisi sina. Saka kana chora niya ye corruption. Haisungori corruption ye zemarichete. But ya kutanga nisaone magareo edu zese. Wanu wacha koshesa ukama. Wakungoti kana wakarora na nasi mangwana wakurambana. Kudiara za singa chikezo. Yo tambudziko ratinaro iro natidzokerei pachivanhu chisina politics mukati. Also I think takanganiswa nenyaya yepolitics.
Hakusi kuti here nguva yatave inguva yashanduka dzasiyana nenguva yakare yatiri kutarisa iyoyo muchienzanisa. Nokuti zvino izvi kwaane zvivhitivhiti, kwaane mafoni anotora zviri kuitika, kwaane chi. Dzimwe nguva zvinhu izvi zvaitongoitikawo munguva yakare yamuri kutaura kuti zvazvakanaka.
Yeah, kumboto ndo advantage nedisadvantage social media. Yekuti social media yako abuse wao zvakawanda, but also ine advantages ayo yekuti kana pakaita rufu munafana accident pane anongoita message pa phone kuti tumirani group rakati muti nyingirikiri apa zvotibatsira izvozvo. But also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana unongoisawo pamedia wotaura kuti ninginani vari kudanana. Saka it's a situation inoda kumanejiwa, inoda kukontrolewa. But hatibve nyaya yekutiko leadership at national level inofanira kuseta pesi. At national level leadership haisi kuseta pesi. Vatungamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pesi. Changuwa nyika yemadhilas munhu anongoita zvaanoda zvinomuitisa mari ndo zvokosha izvozvo. Toda vanhu vanopromota hunhu ubuntu, tovawana kupi hatisisita vanhu vacho bekause vanhu vese vari bhizi kusvaga mari.
Asi vaGokova, hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata, munhu aita chifambi, zvese tozvipomera kuutongo hwenyika?
Ndorama chisimbisisa nyaya yehunhu. Kana tikapromota hunhu even uine nhamo yakaita sei, uchiziva kuti uri munhu une ukama hwuinawo, matambudziko acho anoita mashoma. Vadiko zvee zvatisina izvozvo. Saka ndorama ndichisimbisisa inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira pautongi huripo, vatungamiri varipo, kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo, vanhu vasingabirane, vanhu vasingarovane munharaunda dzedu. Hatidunhirwa murume ari pamukadzi, murume abata mwana mudiki chibharo. Hazvitangire pasi, zvotangira pamusoro.
Tiri kuona dzimwe nyaya vaGokova. Pane mwana ane makore 8 makore masere kumatevelele nduku ari kunzi akaitwa pamuviri. Zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa wake nedzimwe hama. Zvese izvozvo vaGokova, zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika?
Yes, utongo hwenyika ndo uri kucreata this environment. Kana uchida kuva mutongi wenyika hazvigone kuti utiwewe uri mutongi, but nyika iri kuenda kwayo, iwe uri kuenda kwayo, hapana direction. Kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvizvi. Hapana nyaya yekuti tinoti murume arepa mwana mudiki amuitisa nhumu, toti hazvinei neutongi hwenyika. Ngatizviendesei pautongi hwenyika, tigadzirise zvinhu, tive vanhu kwavo. Because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete, togona kupesana mupolitics but iripo chane kuti kana mwana arepwa haasi MDC haasi CC haasi Zambia mwana wenyika arepwa toita sei pamusoro pazvo
saka imhinduro ipi yamungatipa poitwa sei kuti dambudziko iro rigadzirisike vagoko
dai zvaigona dai paine commitment nyaya dziri kubuda inyaya dzitsva munyika medu dzadzichitoda kuti tiite kana national conference kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanobva kumachurch machief madzimai kwakasiyana-siyana kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratiinaro tova nestrategy ikozvoizvi hatina that strategy inogona kutibatsira kuti tivake nyika
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatambidzwa mukombe wacho weCastellaga Premier Soccer League nhasi zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chapedza mwaka uno zvine mutsindo mushure mekurova Cranbourne Bullets 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoints makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoints mapfumbamwe pamusoro pechicken in iyo yarovawo triangle 1-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza ari kufara nekutora kwavaita mukombe wePremier Soccer League kwekateverana kechina.
Ya zvinofadza ino takashanda zvakanaka gore rino iri kubva kune vakuru vedu vetimu isusu makochi nema players nema supporters edu I think takanga takabatana tine chinangwa chekuti tikashanda zvakanaka tinokwanisa kuti timwe chiwina mukombe wePSO league title.
Asi Mapeza aramba kutaura nezvekutamba kwavo muCup Champions League zvitevera kudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Ndozvinongotaura kanyika yeseka saka kuti inini ndizonzi ndapane zvandazotaura kuti zvazvazoitikirei handifungi kuti ndino pandakamira pari zvino handikwanisi kupindura mubvunzo wakadaro.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA zvichitevera kupindira mutungamiri wenhabvu kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Maneja wevatambi venhabvu George Leda ari kurwadzikana nekudzingwa kweZimbabwe uku.
Chinhu chadzosera bhora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemaWarriors kubva kuadiki kumaunder 20, under 23 ende kumasenior national teams kuti hatisokwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza.
Zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peDynamos neCaps United muNational Sports Stadium. Makore akare, mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese, asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Jimisani Mpofu, uyo aimbotambira Caps United, anoti kukundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo yanhasi yapera seizvi. ZPC Kariba 3, Herentals 1. Harare City 3, Highlanders 1. Ngezi Platinum Stars 5, Wawa 0. Black Rhinos 0, Blue City 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati tichiti makorokoto kuFC Platinum. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Só com isso.